games vakatiratidza direction yekwatinofanira kunge tichienda senyika. At least now that Basketball Africa League yauya ichipromota mastructures ekuti basketball ive professional muAfrica zvichienda neNBA. I think zvakaita kuti tivhurike maziso in terms of kugadzira mateams edu, then kukurongeka senyika in terms of sponsorship. And Basketball Africa League yakatipa element one yekuti as a country isusu kana munyika dzakaita sana Egypt vachigadzira team one yakasimba ichitotora maplayers from as far as America. Isusuwo tikashanda along those lines where totorawo maplayers edu anogona munyika. At least tovapusha kuti vatambo Basketball Africa League inenge ine mari dzakati zvinobatsira kudevelopa basketball.
Makawanikwa muchipinda here mumaqualifiers ekuzoenda kumitambo iyo yekuKigali?
Chikwata chedu chinonzi Mercenaries Basketball Club takakwalifaya for mafinals apa kutambwa aya. Isu takarepresenta Zimbabwe mumaqualifiers achina tikazokundwa nechikwata cheFerroviario di Maputo. But isusu nenyaya yeCovid pane maqualifiers ari kuuya futi ari kutanga muna August. Tinofanira kuenda futi maqualifiers iwaya semadependent champions munomu. Saka tikuprepare kuti at least for the next tournament tinenge tarongeka zviri nani, takwanisa kuonawo maresources ari nani kuti tiite preparation yekutamba the next edition yeBasketball Africa League.
Ndezvipi zvimhinga mpini zvamuri kusangana nazvo mumitambo iyo yeBasketball?
Nyaya yefunding yesponsorship inotikangasa zvikuru. Then imwe issue inoti affecta zvedu ndekuti muno muZimbabwe tiri kutamba basketball yedu on a regional basis. Saka vekwamutare vanotamba vega, vekuharara votamba vega, vozongoti kamwe chete pagore vochisangana votamba tournament one. Saka experience yedu inenge iri shoma pakutamba magames ari competitive akawanda, because kuno kwamutare kwatiri hatitambe macompetitive games akawanda. Saka isusu washina takufanira kuonge kuti tigadzire a national league yatinotamba yekuti at least this week vanotamba netimu yekuBulawayo, matamba netimu yekuHarare. Zvinoita kuti ticreate a competition iri nani so that panozotambawo muAfrica tinenge takwanisa kumira-mira.
Ndeapi mamwe magames amakatarisira mune ramangwana?
Takatarisira iwayo maqualifiers eBasketball Africa League achina iwayo pane ari kuuya muna August ndovatakatarisira. Then pane magames ari kuda kuuyawo emaAfro Basket maqualifiers iwayo anenge achitambwa nenational team. Asi pakutambwa nenational team zvinotipawo kuti preparation yemaplayers edu vamwe vachatamba Basketball Africa League vawanawo experience, game time, game experience. At the same time, it's just one side of the world. But I'm also a big fan of the world. I'm also a big fan of the world.